Mumwe wakasiri kufara ndiva Brian Machenga vanogara kumagunji mudunhu diki reHurungwe. VaMachenga vanoti vanhu vanekumanikidzwa kuenda kumisangano yebato reZANU-PF nenhengo dzeFAZ dzichitungamirwa navaFrank Ndambakuwa.
Problem ndeyekuti vanotimanikidza kuenda kumisangano yeFAZ zvikuru sei Ndambakuwa anoita kunge ndiye ari kuvhotera.
VaMachenga vanoti vanotisidzirwa kuti anenge akuenda kumisangano achazviona kana nguva yakwana.
Vanenge vachiti asingadi hamhino zvake nguva yacho ichakwana kuti vachaita sei hazvina anotaura asi kuchikidzira hedu.
Izvi zvinonzi zviri kuitikawo mudunhu resanyati uko misangano inonzi yave kushevedzerwa mukati menguva pfupi. VaRizini Mutunzi vanogara panyimo vanoti nguva yakare misangano yaiitwa zuva rechisi asi yezvino yave kushevedzerwa chero zuva nenguva. Sangano reFAZ iri rinonziwo rakakonzeresa mutauro mubato reZANU-PF, vamwe vachiti riri kutora basa remapazi ebato iri zvikuru ekukokera rutsigiro rwemutungamiri webato vaEmerson Mnangagwa pamberi pesarudzo. Dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF dzakakundwa musarudzo dzemapuraimari dziri kupomera sangano reFAZ mhosva yekuti rakabirira sarudzo kuti dzikundwe. Dzimwe nhengo yakakundwa isina kuda kudomwa nezita inoti FAZ yainge iine nhengo dzayaida kuti dzikunde musarudzo uye yaikwanisa kumisa nhengo kukwidza sezvo yaive iyo zvakare yaivheneka kuti nhengo dzainge dzisina zvipomerwa here kana kuti security check. Mumiriri weNorton muparamende yakazvimirira vatemba muliswa avo vaimbovesa chigaro weZANU-PF mudunhu reMashonaland West vasati vadzingwa mubato iri. Vanoti FAZ yatora basa revasori kana kuti central intelligence organization kana kuti CIO.
Now there's also FAZ which basically has been subcontracted to RAN.
Pane bazi reFAZ rave kushanda basa rekukopera musangano mubato reZANU-PF. Idambudziko pezo bazi revasori rave pasi pebato reZANU-PF riri pachena.
Ongororo yaitwa neStudio 7 padande mutande inoratidza kuti FAZ yakanyoreswa sesangano rakazvimirira kana kuti non-governmental organization. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti chinoshamisa ndechekuti sangano reFAZ riri kubvumirwa kuita zvematongerwo enyika neZANU-PF asi tirambidza mamwe masangano akazvimirira kuita zvimwe chete.
Kana FAZ riri sangano rakazvimirira rega richiita zvematongerwo enyika neZANU-PF, kosei vamwe masangano achitsoropodzwa akuda kutovharwa neTVO Act New One, vana Crisis Coalition, Zimbabwe Leaders for Human Rights, vana Zim Rights, masangano ese akadaro anonzi neZANU-PF anonetsa, tiri kuti timavharise, vari kupindura munyaya dzenyika. Saka vana FAZ avava kana hurumende ichitiwo vana FAZ ngavabatsire kumisangano kwavo, zvakangonakawo kuti mamwe masangano akazvimirira ega vakwanise kushandawo achishana nemapato avanoda.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune mumwe wevanonzi vakuru vakuru veFAZ vari mutevedzeri wemukuru wevasori veCentral Intelligence Organization Brigadier General Walter Chapumanei vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Asi imwe nhengo yeFAZ mudunhu reMashonaland West vaFrank Ndambakuwa vekuHurungwe vanoti hapana chakaipa kuti munhu ave nhengo yeZANU-PF uku vari nhengo yeFAZ zvakare.
Hapana ari kumabhundutsirwa, hapana anogotaugwana and izvo hatiunganidzi vanhu voyoni information.
Kunyange hazvo mutauri webato reZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vanga vasati vapindura mibvunzo yavati tivatumire vakamboudza vatori venhau kuti mabasa emusangano anoitwa nenhengo dzeZANU-PF chete. Vamwe vanoti masangano akaita seFAZ Heritage nemamwe akaita seChurches for EG, Businessmen for EG nemamwe ari kutsvagira vamunangagwa rutsigiro zviri kunze kwebato reZANU-PF kana kuti parallel structure. Mudzimai waBrigadier General Chapumanei, amai Winnie Jessica Chapumanei, vanove zvakare nhengo yeFAZ vanonzi vakakwikwidza musarudzo dzemapuraimari eZANU-PF kuZvimba South uko kwakakundwa mumiriri wedunhu iri vari nhengo yeZANU-PF vaPhilip Chiyangwa. Sangano renhau renewzimbabwe.com rinoti vaChiyangwa vakatonyorera muzinda webato ravo tsamba yenyunyuto vachiti vanofunga kuti vachapfumanei nemudzimai wavo pamwe neFAZ vane zvavakaita pakukundwa kwavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa amai Chapfumanei kana vaChiyangwa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.